Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November the 6th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight we are talking to college and university graduates who are having challenges getting a job. If you are lucky enough to have secured one, we would also love to hear from you. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also at www.voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. President Emmerson Mnangagwa has been busy lately keeping thousands and thousands of graduates from various universities across the country. Attaining a college or university degree is obviously a major milestone that gives many people cause for celebration. But the prospect of securing a job is a headache for many in Zimbabwe, given the prevailing economic collapse. And tonight we want to hear your experiences. If you are a recent graduate, have you had any luck yet? Let's get connected. And as you know, this is The Connection. Lingabalichona njani azulu uganda bazulu wezimbabwe ikutibana uhlelo lwenu uhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje lapho isixoxa khona labasanda qeda izifundo zabo emakolishini la kuma nyuvesi liza khumbula kubana umongameli welizwe ubaba Mnangagwa kuma viki kunyanga ezimbalo ezedluleyo ube gijima esiya lelale kuma universities esiya kokhela ke imicimbi yokugraduate kwabasanda qeda ke isifundo zabo yabo ukuqeda isikolo usuyiphethe idegree yakho usuyiphethe idiploma yinto ethabisayo kakhulu kodwa eZimbabwe uthabile unjalo kuba lokho esingathi ngesiNgisi yi-bittersweet moment ngoba yebo usuqedile kodwa imisebenzi uyazi kayitholakali kalula ngokutsho kwabanye 90% of your population eZimbabwe kayisebenzi kayilayo esingathi imisebenzi i-formal employment abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke abaningi bathi beqeda ke izifundo zabo laphana bajabule kodwa bakhathazeke kakhulu ngoba imisebenzi bengelala iqiniso lokubana bazayithola na imisebenzi. Baningi ke asebegraduatile kuwona lo umnyaka inkulungwane le nkulungwane thousands and thousands. Esifuna ukuzwa ke esifuna ukuzwa lamhlanje kibo ukuthi bayithola na imisebenzi. Nxa bengayifumani baziphilisa njani? Basebengenile sebethengisa amatamatisi ngoba banenga amavenda abangama college lama university graduates. Siza kuzwa ke kibo kumzuzana elandelayo. Ndiyo nyaya yatu ukurukura muno pano pachirongwa chenyu muri Zimbabwe nasi nyaya yevechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusoro-soro zvinosanganisira ma colleges nema universities. Nokudaro mvunzo atikuda kuvunza kwavari nhasi ndekuti vari kuwana here mabasa kana kuti vava kuzviishanda here vavhura makambani kana kuti vakutengesa mumigwagwa zvii zvavakuita panyaya dzekutsvaga cheuviri panyaya dzekutsvaga raramo ndiyo nyaya yatiri kukurukura nezvayo nhasi. I know we have our first guest. My producer just said something in my ear, but I didn't get the name. Okay, we have a graduate by the name Rumbizai. Rumbizai, good evening and welcome.
Good evening, how are you?
I'm doing great, and how are you doing?
I am fine.
Where are you calling us from?
Okay, I'm calling you from Masingo.
From Masingo?
Yeah.
When did you graduate, Rumbi?
Okay, I graduated in 2015. Master's in agriculture.
2016.
Oh,
2016.
Yes.
And how far have you gone? Do you have a job? Have you opened your own company? What's going on there?
I haven't secured a job at the moment, so I'm just saying need to come up with some projects.
Mm-hmm.
But they're not that viable, looking at how the economy is performing at the moment.
Uh-huh. Saga, what kind of a project are you looking at?
Okay, I was trying to start a HR where I'll be selling day-old chips, Roadrunner day-old chips.
Mm-hmm. Ko vamwe vakadzidza navo Rumbi vapapi?
Chese hapana mbuti ambonyatsowana basa. Especially from those who I vandakadzidza navo it undergrad. Most of them are still at home. So for us who went for masters, it was better because at least we had something to occupy us. But now it's difficult.
Saka parizvino uri kurarama sei?
We are just tingorarama nezvinondobvawo vabereki. The way we used to rarama with big things when we are still at high school. That is how we are coping.
Mm-hmm. Asi senyanzvi mune zvekurima agriculture hasati wamboendawo kuhurumende ukakumbirawo ivhu here ukati ndoda kuvhura project kana kuti ndoda kupinda mune zvekurima?
It's very difficult because hatitombozivi zvinhu zvacho zvinofamba sei. Isemu paunoenda une uchiudzwa kuti maprocedures achoni unongonzi kana mawaiting list kana sometimes unogona kunzi wee mune anonzi chii kana kutoma kambani even kuti wane maloan, so it's very difficult.
Mhm. Saka currently Rumbi, how are you surviving? What exactly do you do?
I'm just at home.
You're just at home.
Yeah.
And so I know there are very basic things that you need as a woman, that you need as an individual. How do you secure those if you are not working at all?
it's very difficult, I can say, but at the end of the day, my parents, they always try to provide because they also understand the economic situation that we are in as a Muslim. The little that they have, they make sure that we share among me and my siblings, so we just have to stay within that they are means.
Mm-hmm. And go vabereki vacho vanoguma vakuchema chema. I know people who are as old as I am, mid-30s, some near-40s, you know. Some are still,
yeah,
surviving nenyasha dzevabereki mumakatoroora sevabereki ndo vari kuto provider for iye nemhuri yake.
Yeah, that's cool.
Saka kana vakaterera rumbi ve hurumende, chero ani zvake, what would be your last word?
Okay, my last word would be maybe they must do something, because as you see the thing where I'm going to go to the if they are talking of my couldn't see like that things that they open. They're saying that you must be registered. Some of us, we can't have that. It's not all of us who can use those privileges. So maybe if they could come up with some initiatives that could help, it's so much not wanted to rise over. Or even even my government organization, even on a voluntary basis, so that we gain experience. Because it's it now, no one can employ you when you're not experienced. That is one for me, the challenge. Most of the graduates, the issue is to don't have experience. No one can employ you. So maybe if they could allow us to undergo voluntary training, it would be better.
Thank you there, Rumbi, and we really wish you good luck. We wish you the best.
Thank you.
Ngorumbi zai narage lo, usi chaele ucingo esemashingo. Uti wagraduata ngomnyaka ka 2016, oka 18 usuphelile 2 years gagaze asebenze. Uti uyingcweti kwezokulima kugatsha lweagriculture kodwa msebenzi kayitholakali kalula. Ngimbuzile ngathi ukuvula inhlelo zokuziphilisa njengoba ungumuntu lobuciko kwezokulima oyingcwethi, wathi hayi khona ukuthola icapital imali yokuqalisa lawo ma-projects kuyahlupha kakhulu. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma vathangoti bata chirongwa ndeche new chirongwa The Connection. Nasi tiri kutaura nevachango pedza zvidzidzo zvepamusoro-soro kuma colleges nekuma universities. Sifuna kuzwa ukuti kulula yini ukuthola imisebenzi, vayayithola na. Nxa kungelula inhlelo zokuziphilisa zona ziyavuleka yini? Dimbo tora mumwe mtereri zvekare va Ane su chari va chari magadi.
Yosi magadi baba.
Aiwa tino faraga na mochi farao. Mati bata muri gobi.
Pana bati baba debeni baba pa ite kini South Africa.
Muri gu deben.
Ya.
Aha ma arugu bati ga ere ma basa igo.
Zagao mamu wangwari ya zazo kundo zama ukuti kwamwe muri ingarara maone kurara mito arigumusha sinti zagao makwese.
Ko maka graduate harin
2015.
Yeah. Saka ma graduate ku Zimbabwe kana kuti ku South Africa?
Ku South Africa.
Saka ikoko kuri nani kama basi kune ku Zimbabwe?
Ya kuno kuri nani pane ku Zimbabwe ndakazongoitawo diploma rangu re plumbing. So far I got my own company and I go rana.
Saka ndimwe vakuruka. Eva Machari.
Hello.
Mkoma Chari.
Yes, Baba.
Ndati ndimi wakuruga, ndipeo basa kuplumbing ikoko ndidzoke kumusha.
Kuraro ma want to pane nguva zvinoto zvino business number flow. Nguva number two business ni down. Saka hatisata kuimploye, employee ni mimi ya expenses
pamwedzi kubhadhara.
Hai susa hapana hapa tino ati dhuri chero basa racho kana muchifunga kuti hatiri goni takurira kuma reserve ka isusu.
Yo bai diga manyowa kudanga here.
Ah taita zvese mudhara.
Aiwa. Ndikana enyu aina diako.
Aiwa tinotenda mukomachari. Saka kambani yenyu muri kuemploya vanhu vangani?
So far ndine 6.
Mune 6.
Eh.
Aha, ndeve kuZimbabwe kana ndeve kuSouth Africa kana kuti hamuna rusarura Ganda?
Aiwa ndeve kuZimbabwe bodzi wei, weSouth Africa muno manje wanera mudziko rawo rekuti isusu tajaita kakungoshande mashandire edu kuti kana takushanda tinoshanda manje wemunomu muSouth Africa wanokweta wane nhau yavo yekuti ashandire avo manje ane time yekuti breki nelunch time musara woti matuzi anongocheta matuzi asitati nakeyani matuzi saka handizvo zvinhu zvinoita kuti tisatora izvozvo izvi zvinotidzosere kumashure panhau yemashandiro.
Aha, saka moda vanhu vane tsika ka.
Toda vanhu vane tsika, vano respect, vane discipline.
Aha, aiwa tinozvikudza. Tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma chari. Tinoshuvira kuti kambani yenyu ikure zvachose vanhu vakawanda vawane mabasa mukambani yenyu.
Zvakanaka munhu waMwari.
Aiwa tinotenda zvikuru uAnesu chari use South Africa utiyena wakachiweta ngo 2015 njalo wa wakachiweta wafunda kona le South Africa waba le diploma ku plumbing uti wavulake ikampani yake kathesi ulezisebenzi ezisikhombisa. Asiyambonge lake umnumzana Anesu Chari. Silomunye njalo umlaleli ecingweni. Kondiana reparunare apa.
Halo.
Yes, mkomo wangu. Mapina mchirongwa zita ndiani?
Ndeitu kwa Munyarazi Taruwa.
Munyarazi Taruwa. Matibata muri kupi?
Iku Zimbabwe.
Kupi kwa chakakura mkomo wangu?
Kuweti geti marare.
Mwarare umu.
Eh.
Koichiri Sunshine City resekuda.
Akusina Sunshine.
Zvakaperera kupi?
Rika yaoma iyi mukoma. Wechidiki tinongochema.
I know. Asi zvichanaka. Ko inini magraduate rini?
2014.
Kupi?
Kubva kunasti ndaita Bcom Finance.
Bcom Finance.
Nasti Blawa.
Aha, saka pari zvino muri kushanda here?
DC hakuna makasa kumakambani ayokuvhara mamwe. Industry hakuna. The job market yana yakakura compared kuti nemagraduates anobuda pagore. Vakawanda vanenge vachingojoina labor market iko kusina maopportunities acho na market match.
Yeah, I know. It's a very challenging. Saga, have you had any job since graduation in 2014?
Yeah, ndakamboenda kumwe zve temporary but zvaingove zvekungoti zve contract.
How long did you work?
It was just for 8 months.
8 months. So since 2014 to 2018, you only worked for 8 months.
Yeah.
So Paris no more kuraramase.
Kuti agoro zvekutengesa apo neapo uwane wochoiri. Gozi zvakatooma hakuna. Taimbofungawo kuti gore rinoiri zvinhu zvichachinjawo takatarisirawo kusarudzo idzi but ine zvakazongoitikawo manje zvinhu zvaana zvakutenge zvakutoita wese
aishi ndakambotaura neimwe shamari yangu last week hanzi matsotsi ese ari kubhena mari apa ndimi wefinance ka mukoma taruwa hapana dzimwe nzira kwete zeuori but dzimwe nzirawo dzamungawana semunhu ane njere so ane metsi mumusoro
nzira chinoita manje tikatarisa ikonomi yedu enezvi yatove more informalized saka ikoko ndokwatinenge chitotsvagawo maopportunities ikoko ndo vanhu vatinoita kutotraya kubata nawo ukaita nana Gazaland kunana Glenview nana askuzana but zvimwe zvachona manje zvatinenge takadzidza kuchikoro kuti uende unoti munzvimbo iri informalized kuti uti kuda kuimplimenta zvinhu zviri too formal zvinotinetsei so kunenge kwatongove kuti toita tichitokompromisa kuti toona kuti tingaita sei ngaona chouviri
chouviri
yeah.
Aha. Mane mhuri here
ndina pari zvino
I know. And zvinenge zvichinetsa kuzvopfunga nezvazvo kuti kondotanga mhuri apo ndiri wanga ndinozoshwambisa sei handizvo
ndizvozvo zvokuti onongoida kuona kuti wotanga wadyei wapfekei wozotanga wogaya kuti umwe wodyei wopfekei futi zvinogona kutinetsei
haiwa rambai muchirwisa mukoma taruva zvichanaka rimwe gore
toramba takashinga
siyabonga umunyaradzi taruva uti yena wafunda enasti wagraduata ngo-2014 ule degree kufinance kwezemali pela yivo vanto esithi va-smart ngesingisi kodwa uti wasebenza since 2014 kuze ufike lamhlanje 2018 kuti wasebenza 8 months kuphela waphela umsebenzi wakuyicontract nje esikhatshana lanamhla kasebenzi siqhubekele phambili ngohlelo kanti bantu bakithi lingaphi lina liyasebenza na iyatholakala yini imisebenzi emathebelelende lingenwe yini sifuna ukuzwa lakini abantu esibatholayo abafonanga bezishoneni kuphela mandebele lingaphi liyasebenza na kalilalo yini udubo lwemisebenzi ndimbotora zvekare mumwe mutereri vatawanda mutambara mukoma mutambara makadi
tiripo zvenyu makadiwa
haiwa tiripo hedu matibata muri kupi
ndiri kuno zvangu kupeter maritzburg ndiri kusouth africa
kwakamira sei
hai kuno kwakanaka chete chando chete zuva ranhasi kunotonhora ya
weather yenyu yakadhakwa kunozotonhora sei musama
ei inzvimbo yacho namukozva kana uri pedo negungwa yei pakaipa
ya ino ya asi ngatipinde yedu munyaya nhasi mukoma tawanda when did you graduate
ndagraduate zvangu ari 2008
ya which department
ya ndandiri kumapepa okunge ndishanda kumochari kumamanagement of mochari kuzimbabwe zvangu
okay saka mabasa ari kuwanikwa kupeter maritzburg uko
sofa ndakamboshanda kuzimbabwe hakuna ndikamboshanda ithink 6 months kufidelity motor ndikasiya ipapo nenyaya yekuti mari dzatibasa asina mari dzati asingabudi nobva ndasiya nobva ndatanga kuuya musouth africa 2011 ndopandakatangawo kuzamawo mibatso emaoko ndichitipana pandaona kuti nyika yedu hatisi kukwanisawo kuwanawo mabasero une chaunoziva une mapepasi ako hakunawo basa rawaikwanisa kuwana bva ndavuya musouth africa konda kuzviitira zvangu mibatso yamaoko
saka ikoko kusouth africa muri kushanda
so far ndakuzvishanda zvangu shatamu ndakuita basa rezvamatiles ndichiita hangu matiles ndakuita onai ndaonekwa kambani wokangu kandakuzvishandawo
vagomana ko ndambotaura I think ndiva ndiva nizviya ndofunga ndirumbidza here angasara kutane company woku South Africa ko ndodzoka ndovhu moni batsira ndovhurawo yangu here vamutamba
ya zvinoita asi kuti zvinogona zvinoda be patient nokuti ihombe kuti utange kunzwa kutanga kambani nokuti kuti utange unotombotanga kutambura chose zvinotora nguva kuti uve uzikano wokutoona makastoma wakuita nokukura nokukura azvinotoda kuti uve patient ndakadero
aha saka yakura sei kambani yenyu
I so far ndikutaura ikono parizvinowo ndabudirirawo zvave zvinhu zvakanakawo sokunda kukwanisawo kutsvagawo vanhu vanondibatsirawo ndosiyawo kumabasa kutanga ndaitawo zvokushanda ndiinini pachemeni but ikono nda kutsvagawo vanhu vandinosiya kumabasa makuseni ini dzangu ndongouya manheru ndivacollectawo zviri kuitawo zvichiitawo zviri nani iri kukurawo kambani yedu
aiwa tinozvirumbidza saka vanhu vamunoshanda navo kana kuti maemployees mangani
kofa ndava maemployees 6
mune 6
ya vandava kushanda navo pari zvino
aha aiwa tinozvikudza izvozvo asi mambotaura kuti muri nyadzi munyadzi mamochari and I would like to believe there is more profit in death. There is more profit in misery. There is more profit in sickness. I know I sound very cruel, but that's just the way it is. Sei musina kutsvaga, sei musina kushandisa. Unyanzvi hwenyu munyadze mamochari kutovhura business in that field.
Nyekuti chokutanga ndakasvika muno muSouth Africa ndakambozamawo shuwa kuti ndiritsvage basa iroro ndakamboendawo kunonzi kudove funeral iri muno muSouth Africa kwete mwezi inonzi AFOP ndakamboendawo ndikambozamawo kukandawo mapepers angu asi kuti chinhu chaindidzorera shure nyaya yekuti mawork permit ndo yandanga ndisina ndo zvakanyanya kundidzorera shure ndichizamawo kuti ndingaonawo basa ndichitanda kumafunerals akawanda akasiyana-siyanawo muSouth Africa asi kuti inyaya yekuti mapepers ndo vanoda mawork permit 1 year ndo zvinhu zvakandisungira player kusvikara dzangu ndazosiyana nenyaya kuona kuti basa randaiwana shapushapu ndakambowana kune imwe inonzi mungoni funeral ndikashandapo about 3 months but mari yataipuwa yanga iri shoma nenyaya yekuti basa radaishanda mozva kana uchishanda muzvitima fday zvinhu zvinokwadza chokwadi saka ndakakurumidza kuzofiya nenyaya idzodzo kuti mari yedu yanga iri shoma salary yataiwana saka ndobva ndati zvegedzai zvangu ndiizviitirewo basawo randaiziwawo ndobva ndakatanga kuvhurawo kambani yangu ndichiona kuti aichinjawo zvaikwanisa kuti life yangu indire mberi
aiwa ndinomushuvira rombo rakanaka mukoma atawanda mutambara uyezve tinomutendai nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda zvikuru
lo mutawanda mutambara yena usi vambe ese Peter Maritzburg kwele South Africa n'angapazami uti wagraduata ngo 2008 uyingcweti entweni zokulondoloza amamochari izindlu phela zokugcinela abafi nezokugcinela isidumbu so kodwa iSouth Africa uti wafika wawudinga ke lowo msebenzi wathola kwenye imochari kodwa yeyi babemholisa imali encane kakhulu engahambelani lobuhlungu lobunzima obokubona izidumbu mihla lamalanga wasechiya ke lowo msebenzi wayavula ikampani yakhe yamathayila baningi ngibazi abala makampani okufaka amathayili kwele South Africa abaningi ngomkhaya bami bayaphumelela siyakuphakamisa lokho siye phambili ngohlelo pressing forward it's a 7:30 no it's a we're the time change should be 8:30 and now and we still have 30 minutes remaining on the clock we have another caller on the line that's a club Klapos, or is it Klopas, Matambandini. Good evening, caller, and welcome.
Hello, how are you, sir?
We are doing great, and how are you?
I'm fine.
I have a feeling that I butchered your name. What's your name in full?
Written Klapos Matambandini.
Klapos Matambandini.
Yebo.
Okay. Munotaura, munokuluma, you speak.
And notaura and dimushona akazohara.
Okay. Matibata muri kupi va Klapos.
Ndiri muBotswana, nzvimbo inonzi Ramotswa.
Kwamira sei paRamotswa uko?
Ramotswa kuri kupisa zviri nani nhasi.
Aha. Ari kuwanikwa here mabasa?
Mabasa haasi kuwanika. Actually, ini ndiri based South Africa. Saka ndakangowanawo basa kune imwe kambani ichibvendo nditransfera kuno kuBotswana. Pane plant yandiri busy nayo kuisa magesi yebhekari inonzi Pollux. Saka extender bhekari yayo, saka ingori project kusvika muna March.
March next year.
Kuisa magesi, yes. Ndokubvira hangu kuSouth Africa, ndokwandiri based.
Saka muri nyanzvi munyaya dzemagesi.
Tinobata moto chaiwo chaiwo.
Aha, maka graduate rini?
1998.
I'm sure from ever since matwane mabasa akawanda ka you've worked many jobs.
Ndakasevenza a lot of companies muZimbabwe. Ndakangoshanda it was just for 2 years Zimbabwe Sugar Refineries muHarare. Ndikaperawo contract nekuda mahari dzadzisingachafambi zvakanaka. Vakabudawo vakunangawo kuSouth Africa. Ndiko kwatakangosvikawo ndikamboshanda kurailways yeSouth Africa. Just for 3 months nenhauye mapepa ndanga ndisina work permit. Ndikabva ndikambowana zvimwe zvitemporary permit ndikambosevenza kuAnglo Platinum kuRustenburg Bank mumine 1 year. Rikapera nekuda kwemapepa kusvika tazviwana mapemiti ekutanga. Ndo patakazotombowana basa ranga riri nani kune imwe kambani yemagetsi. Ndikapusha for almost 7 years ndiri ukoko. Ndikazobvawo ndakuedze kusimutsa kambani yangu ikamborana. But nekuda kweforeina mabasa acho anga akunetsa kuzvimatenda zvataiwana kuminisipariti zvanga zvakunetsa kuTswane. Vanga vakuda zvinhu zvakawanda, saka zvanga zvakuvhiringa kuti tinoda vanhu vane IT zvikazodai zvikazodai. Kusvikira ndaona kuti hai kuti udzokere kumusha hazviiti. Ivanangotsvaga kuti kambani kwakudzokera kuti mukambani tinotange kushandira vamwe varungu. Saka ndo vandinawo pari zvinezvi.
Asi kuri kushandika
nhau yemapemiti ataka applya since last year November hasati abuda. Marisiti tongori nawo, saka pari kunetsa tichaziva kuti masudi mapengo ekutenyika achabuda here haachabudi. Saka kuti ufone kuhome affairs kwai vanongoti it is still pending. Takaiona application yako, tichakutumire message. Up to now it's almost complete 1 year now. Takangomirira mawork permit. Saka zvine zvakunetsa manje, ukapinde kumusha paunodzoka upiwa madei, but you know apa sleep zvinobva zvanetsa futi.
Aiwa, murambe makashinga mukoma wangu amisho mapemisi acha vachamagadzirisa ari munzira.
Tinokutarisira kudaro bhati kazhinji. Home is best state tarisira kuti zvatakauya tikamhanya tikavhota zvikaendawo nepamwe. Ai, tarisiro manje kudzokera kumusha yakunetsa.
Kuvhota makadyiwa nevhoti mudara.
Kuti kudaro.
Ndozvari kutaura, ndozvakataurwa nedare Constitutional Court.
Aiwa, izvo hatina kuvhotera kudare zvese.
Asi
chakazoita kuti dare ripindire chii? Isitaka ngo vota zvikaviri kudarira izvo kwana pasi hapo. Isitaka ngo vota nemunhu ataka votera tomuziva kuti uyu ndiye akahwina. Kudarira rino kwana pasi hapo.
Na anzi. Aiwa, aiwa, tinotenda mkoma Klapos. Murambe makashinga mkoma wangu.
Aiwa, tijaramba shakashinga. Andinotenda, nasi mazogona wako. Kwetu kuramba mongo fone la munu wani, zuwa ne zuwa. Yuki notere na kubati chitanga chirongwa everyday, but kufone la wacha yako, hey, kuno neta. Kuno neta.
Ndine urombo mkoma wangu. Asi, henceforth, going forward. Moramba mchi titumira namba zenyu pa WhatsApp nenge tichizo mufonera imupinde muchirongwa.
I want to not end.
Okay, thank you so much nomzana Klaposa Matambandini usebenza kwele Botswana okwa manje ulomsebenzi eBotswana kodwa yena ubhese eSouth Africa lapho kule company isebenzelayo kodwa othokwa manje useBotswana lapho afaka khona ama gates kwenye inkampani umsebenzi wakhe uphela ngoMarch kona le kwele Botswana abe siyaphenduka ke kwele South Africa uyaqhubeka ngomsebenzi kodwa ukhala ngendaba zama permits uthi sengiyakhishwa manje uthi wa applya njengabaningi kodwa kakezwa impendulo from ugatsha lweHome Affairs silethemba kuzamlungela uhlelo luyaqhubeka uhlelo ngolwabasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje sikhuluma labaqeda izifundo zecollege University kodwa imsebenzi dololo abanye bayasebenza kodwa abaningi bathi hayi akulula abanye zindaba ezinhle sewela amakampani abo lwazwile amajaha amabili athi aseSouth Africa bala amakampani omunye uthi uqatsha abantu abangu 6 layo omunye uthi uqatsha abantu abangu 6 siyakubongela lokho siyababongela laba abalisa silo omunye njalo umlaleli ecingweni kodi nani paro nari apa halo
halo makadini zeni
tiripo edu mkoma makadini
takasimba zveni kuri chei ku America
na kuri bo chando kupisa chete kuno halo muripo here
Cape Town.
Oh, Cape Town. What am I saying?
Chando ne nepo. Atauda to peperes one.
Zaga chando. Chago mutazi zaga kutambira mugungwa.
Mugungwa musu kutambirika. Takambo timbo tizawa nam jarangwe na kumusha kutimbo ya tambe kumbura ya mbura ya jara.
Nguena iwani kika mugungwa.
Atakai tiza kumusha kutimbo.
Saka kwa amira se mkoma Samsoni ku South Africa aripo ere mabasa
mabasa kwa kaipa mkoma tajitombo kumbira watu tijai mjarangwe na watu serambuzi kumurizi wajwa
kwenye mbende zavo kae inga waka uina
wana uina waka bira mjara wedu bati Gati ono tuwachabira futi ikonome, rungo ona wanengu wachungo nye panana mtuli nyewe, wanongo patana wamu wachwa chungo wa regi, gati su su watu su rungo fambase.
Inga dare rakata wara wani kutai, waa, chinundecha ngwena ichi, yaka wina, zune mtindo, uye suripachen.
Mkoma singata pachena muna singata ruta wina nima futi mangana tisu zivaka watu uye wangwena waka wina nima futi mangana
na zakata urawani mkoma samso
andina figa ina andito izina ango duwati waka wina ne 41% ne 51%
saka parizino muriku rarama sei muriku shanda zurufamba sei
Aingori kia kia mkoma wangu hauzo shai uyo zakuwe chikafu bata upenye urukuru watu jenzi. hai kukwe igomera tiripo kudona tichimuka kukosora nekupfira chaiko.
Tambotaura nevamwe vaviri ku South Africa ikoko vanga vachitaura kuti vakambotatarika wasi mumwe andofunga nemukoma anesu chari na mukoma tawanda mutambara if I'm not mistaken. Vanga vachitambotatarika asi vane makambani avo achiri kutanga hawo asi hanzi haiwa tiri kukiyakiya zviri kufamba.
Ya unambo kiakia bati zvizvaro zvemusvatsa Africa zvogona kumbokumanyisa mawiki apera zvakatombomosha mabhizinesi avamwe vanhu saka kutogara vakabatira ura maoko kana zvangotanga zvavo kuziva kuti onenge uri pazero sati.
Ndiwo pane dambudziko ipapo.
Ya saka kunge uchiita business kumba zviri nane dzani kuita business uchiri kumba kwako manje vanongomuka vakaputsa kana ungomuka va unova mombe unovaka vanovaka matanga avo kumbira kuisa mombe dzako mangwana wofuma wopanduka woti mombe ndedzidi. Ya
aiwa tinotenda nekupinda muchirongo amukoma Samson tinomushuvira rombo rakanaka.
Ya to kushuvira rombo rakanaka kuAmerica uku.
Aiwa tinotenda zvikuru.
Ya toguna zvongosangana rimwe gore kana nyika yedu yatisunungura.
Hongwa ndizvo zvatinoshuvira izvozvo.
Ya mwane manhira akanaka.
Okay, same to you. Thank you so much. Samson iye lapo usitinte esekapa eSouth Africa. Yakara ke linsizwa iti hayi into kasihambi impela utophila ngokwikhiyakhiya. Zimbabwean, I'd like to believe everyone knows what kia kia means. Kia kia kujingiritsa esindebeleni bathi yahlanganisa uyabamba lokhu bambe lokhwa. Iyo indlela abantu abanengi abaphila ngayo. Sikhangeleke ekhasini lethu leFacebook ele VOA Shona. Bayalova lapha balaleli uRichard Moyo uti yena chirongwa chakakosha ichi Studio 7. Tinoti Mwari akuropafadzei nevechidiki vose chero basa richinetsa muZimbabwe nokuti vazhinji vari kutengesa nokuva mahwindi. Aiwa tinotenda. Mkoma Richard Moyo and there is Samuel Semi Zamatira Hanzi, we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe. Vakataura wani mkoma Samuel ve ZANU-PF zvikanzi tichakutongai kusvikira madongi ameranyanga. Saka if you are saying we can't do anything with ZANU-PF in Zimbabwe, maybe you won't do anything the rest of your life. You better change your attitude now. Anzi zve utapua gwenzi. Uyalova laila pana uti ko vangawana mabasa sei ivo vakapeza kare vasati vamawana mabasa acho. Good pointer there from tapua gwenzi. He's asking how can those who just graduated secure jobs when there is a backlog of thousands of other graduates who are still waiting for jobs? Moving forward, we have another caller on the line. Good evening and welcome, caller.
Hello.
Hello, Mtereru, Agadi Ako. Aiwa, tinofara kana muchifara?
Tinofara, nini kuri shuka muri koko.
Naa, kuri bostere, kitiri uvota kuno kunasi.
Nini vota?
Ongo.
Alaki, kwe nguri nani kwa kubiri dhise kwe duko.
Koko yu kwa biri zero ere. Dare raka tonga wani kuta, aiwa, zvinhu zvakaitwa pachena izvi.
Ndizvokunyika kwedu
here kwedu ndezvekubiridzira. Muri kudaro? Aiwa zvichanaka. Saka ndokutaura nani apa?
Modesta Karenga from Pretoria, South Africa.
Modesta.
Yeah.
Okay. Saka kwamira sei Modesta ku Pretoria uku? Ari kuwanikwa here mabasa?
Ya, zvino ndipinda kuti asvikira kunzvimbo 40 mabasa tichanda. But vachikumbira vamunangarwa kuti vanga vagadzirisa nyika because zvakatooma bizi vamwe mabasa vari kuita kuno vakutotengesa miviri hazvi hazvitombotoiti zvinonyadzisa zvekuita vane Zimbabwe kunoku pamwe tisi inhamo kana kuti chii vataragara tinazvo but vevanga vachimboya vachiona zvokuitisa kunoku pamwe vaikasira kugadzira nyika.
Zvakaoma chaizvo. Saka imimi muri kuita basa rei?
Mishanda pahotel.
Pahotel.
Yeah.
Saka muri kutaura nevamwe vari kutengesa miviri. Muri kuzviona pahotel ipapo vachibuda vamwe vachipinda vamwe vachibuda vamwe vachipinda vamwe vachibuda.
Chiri chine vana vokumusha zvakaoma. Vabereki hapana zvavari kuona kuti inhamo zvakaoma zvakaoma zvingambotoita ntoo nenzvimbo yavo yekuti ukapfuura nako une ukapfuura vangoona mota so havana Zimbabwe vahura inhamo vagona hwokugadzisa kuti variko kwachirega hwokuya vashande ikoko zvese kwachiri munhu akauya ari mwana mudiki asi kana 1 week aiva kutogara nemurume vakanganwa zvavakavinga kunoku saka hazvakaoma.
Asi vamwe vacho vari kuita mabasa asina maturo iwaya munhu acho ukamupa basa vamwe vacho kwete vese munhu acho ukamupa basa anotoriramba basa racho aakutoda zvemustreet imomo handizvo here?
Basa kwedu kune mumwe munhu akauya ari guest basa kuda muhumba mumwe vachiti haina ndoshandi mumba but kuimira kuhomba ndoona mata ei vamunangarwa vangoita kuti mabasa vari havo kuzimbabwe ikoko vagoona kushanda ikoko because zvekunga yafuta yevana kunoku chero ndokurudzira futi nevabereki vamwe vari kuzimbabwe vasina vana vari kuno kujoni vacharwadziwa mumwe vanhu vachiuya nemashanga mubezi because havazivi mabasa vanoita zvakaoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa Modesta Taruvinga. Saka muri kuenda here kuZimbabwe pakisimusi apa?
Ya, ndikutovhara musi wa15 Desemba ndoenda kuZimbabwe.
Musi wa15. Kumba ndekupi chai?
Masvingo.
Masvingo uko?
Ya.
Ndine shamari yangu inonzi Davidson Mudzingwa yekuMasvingo.
Anobva kupi zvemuto kana kuti?
Manje ipapo ndarasika manje ipapo hanzani ndambosvika
aredzana nekwamudzingo aredzana kuzvimuto aibva kusadi zvimuto but masini makangofanari.
Okay. Haimwe zvamari yangu zvatadzidza tese ine mukurumbira inoita zvemafirimu mumboiona pa SABC inombobuda ichiita mainterviews imomo. Inombobuda apa neapo pa SABC. You know, he does my documentaries, my movies, saka here and there, vanombomficha ipapo.
Ndimbira kugoresa shamwa dzangu nedzimwe shamwa dzangu dzinote vastudio 7 noti vakomana itai basa rambai muchingodhiraivha matraki muchichengeta mhuri kumusha.
Aiwa, ndizvo zvakakosha izvozvo. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa Modesta. Thank you so much. That's Modesta Taruvinga there calling us from Pretoria, South Africa. Auya Kala Luntombazana uti okwenziwa ngabantwana vekhaya akubonayo ePitori. Eish. Tabanengi mani sebeyathengisa imizimba angazi ikuswela imisebenzi kumbe kuswela nje i-focus kumbe kuhlangene kodwa impilo elengozi enkulu leyo ukuphila ngokuthengisa umzimba mina ngimkhuhlane kulezi insuku South Africa very violent you know country yiloba yini iyenelisa ukwenzakala kuwe lokuba you know ukukukhipha nje ukuba nguwe kwakho nxa ususenza imisebenzi enjalo kuyahlupha kuyakwehlisa isithunzi 10 minutes before 9 o'clock sithathe njalo omunye umlaleli good evening caller and welcome hello caller hello ukukhanya luqumile oluqamukile ucingo lomlaleli lapha ngazi ukuba nangubani kodwa silabo abaningi abafuna ukungena kuhlelo badinge mic sikhulume labo ekhasini leFacebook njalo siye kuviewe ishona kuviewe indebele amboni lutho lapha ngazi amandebele njengokusho kwami earlier angazi kumbe linalila nkinga imsebenzi liyayithola yini ikho lingazihluphi kodwa ngiyazi akusilo qiniso lelo phakamelani elani phezulu lifone kumbe lisifakele inombolo zenu kuFacebook kumbe kuWhatsApp sizwe izitori zenu uBase Mother Banda okay we now have another caller good evening caller and welcome Hai wati no fara mkoma angu kana mchifarao
Chinane
Simu zai nzwi mbichana Matibata murigubi
Ndroku kubata ndro kumarondera
Kumarondera kwa wazulu go Gurisei
Kwa kanyeto kwa mabasa kuna to
Mabasa kuna Maka graduate arini
And I need 2 years, I'm a graduate.
Mane 2 years.
Yeah.
Aha. Mune degree gana out the diploma re.
Ne diploma re marketing.
Marketing.
Yeah.
Aha. Saga Paris no muru shanda ere gana out the muru kia ki.
Kungo kia ki a masi kungo kia to subata ni za gram.
Muru kia ki a se.
Okay.
Saka pamwezi mkoma Solomon munogona kuwana mari nekutengesa kwa mari kuita.
Nearly ma 400
400, 300.
Yeah.
Renti mogo badara mari gana uti mune imba yin?
Renti ni mkuro zirma zirma one something, one piece. Because ni kike ya matebra.
Aha. Saga, iru unyaso balansa iri mariacho?
Iku balansa because inda masef maite na profit ya ningo wani acho na pere ya inda mabitu.
Amsad mambo fungawo here neku nekutsagawo mari kuma banki kuhurumende mumbo tikudze mbishana business yenyu mumbo bva pamsika ipapo and try and diversify
ndakambotsaya paplaya mari kuma banki kuti simudire business kuti zvinonye kuti dzidye mari kuti zvinonye
vakati chii vanhu vekubhengi vacho
vakati ngomira izvei kana kuti ndakaapplya pamune kwatisa after 2 months yake dzakapfuura izvinodzato
sabuda hapana
sabuda hapana zvimwe zvimari hapana
oko dzimwe shamari dzenyu dzakaenda kuchikoro dzamuri kuziva dziri kurarama sei
Hapana, hapana, zakango kusika uma geto, mwarungo tindira tindira.
Mbosura wachi kia kia?
Ya, wachi kia kia, wamundo wa zara mmanchenja, mwende chenge to umaruma siku.
Kwa mariajo, varikui wana gubi?
Nalinki wana mara, mwende wana wana mbatani wana marika kawanda mwende.
Dambo waona goriria, you know, like last year, you move around muma streets, ya rare blawa, you find muna agabata zidina, remari, and mubanga akuna mari, like, what the hell is going on?
Ah, baga ito, kani nita nukura tini, because, kani mashifu mkati.
Pakaipa mkumo wangu. Saka zvizva mungada ku ndiatumashoko mungada kusvitsawo ku nevakuru vakuru kana vakaterera pari zvino.
Tanokurudzira ngavabatani varonge zvinhu zvinoende zvemberi kwetari zvinhu zvinzvawo.
Aiwa, tinotenda nekupinda mchirongwa mukoma Solomon kumarondera uko.
Zvakanaka, tinotenda wei.
Kuluma ake lapo Solomon ostinte semarondera. Njengaba nemyakhala kuti hayi imisebenzi tololo kayitholakali, uti yena ule diploma ku marketing. Kodwa imisebenzi uti kunzima. Ngokunjalo wavula ke okuyistand kwakhe esupermarket lapho athi uthengisa khona yokuzimpahla amayembe, you know, ngamabrokwa this and that. Iyo indlela umlaleli uSolomon ke aphila ngayo. 3 minutes before the top of the hour, if you can squeeze in one more listener, then we will be calling it quits. Those who might not know, today across the United States, people are voting for members of parliament. They call it the lower house or the House of Representatives. They are also voting for members of the Senate as well as governors. So zindala zombili asazukubana iyo zala nkomoni and mapato acho are kukwikwidza bato guru rema Republicans irava Donald Trump nebato rema Democrats ibandla pela linga mnumzana Barack Obama. Okwa manje sikhuluma nje itale elikhulu ele Senate, itale la phezulu likuma Republicans, lilawula ngama Republicans, itale le House of Representatives ela phansi lilawulwa ngama Republicans njalo. Asaza ama Democrats azathola yini? And let's go to our last caller briefly. Caller, good evening and welcome.
Maswera Seven.
Taswera maswera wo.
Yeah,
go pachi dimbu. Maga graduate arini?
Ina angu adina kungo graduate. Andakango oto gumira form 4 zakatungo oma. Katungo jamba boda. Tika uya ukuno kukambo shanda kuma prazi. Kwa tili kuno kuma prazi.
Kupi kwa South Africa?
Kwa South Africa kune kune ma prazi. Kwa Eastern Cape ni ma graduate.
Ire kubatika ere mari?
Unoibata si, unoibata ni mserejira, ingubatu zumanya.
And I'm sorry we'll have to leave it there. Wineta, batisai, and this is it, Zimbabwe. Thank you so much for listening. Let's make another date next week. Same time, same platform. And with yours truly, good night, Zimbabwe.